Zvinhu zvichiri zvakaita manyamamire nerongo muchitungwiza umo makasungwa vechidiki vemDC gumi nemumwe chete nezuro mushure mekunge mapurisa afumobata jongwe muromo akananga kumba kwemumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vebato iri. Vechidiki vemDC vakasungwa vachinzi vainge vakonzera mhirizhonga. Asi vemDC vanoti vanhu vakakonzera kusagadzikana muchitungwiza ndevesangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum, avo vari kunzi neMDC inhengo dzeZANUPF vachishanda nevasori kuda kuvhiringidza vatungamiri vebato iri. Vaskala vanoti mapurisa achiri kumbeya mbeya muchitungwiza.
Vasora vachingombeya muchitungwiza nemazirori avo fo avanga vakangozara imomo, asi vanhu vakachingovataridza vachivaignora kutiko vanhu vachichiri kuvanetsa chaizvo kuuya kuzovashayisa rugare munzvimbo dzavo dzavari kugara. Vanga vachingovatarisa vachingongunduruka nokunetsa kunoita dhiziri mazuva ano nemadzimota avo.
Tavabvunzawo nezvevechidiki vebato ravo vakasungwa nezuro ava.
Vari paSt Mary's Police Station ndataura namagweta. Magweta ati ivo vatorwa mawond and questioned statement nguva dzavo in terms of the constitution of our land dzakwana zvokuti vaendeswe kudare. Saka definitely vari kuenda kudare mangwana ne
Vaskala vanotiwo mapurisa anofanira kusunga veZimbabwe Concerned Citizens Forum sezvo vari ivo vakatanga musindo.
Ini ndindakavingwa pamba kune madushura namabvinya akashevedzera nyango nokoo kustudio 7 muchitaura navo imimi vachiti toda kuenda kumba kwaJob Scala. Tinoryomba make tinorara paanorara. Havachati vanhu ivavo, asi vanenge vachiti ivo vanomukira makuseni kuuya pamba pangu kuya kuda kuzobatsira madushura namabhinya iwayo.
Asi vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum vataura ikandishaya vanoti vainge vaine urongwa hwekuenda kumba kwemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, mutedzeri wavo vatendai Biti uye vaSkala, vachiti ndivo vakakokera zvirango zvavanoti zviri kuvhiringidza vana veZimbabwe.
Pfungwa yatipinda vanhu ndeyekuti pakapinda vamunangagwa muofisi vachikambena vakataura ivo kuti vane shungu yekuita engagement and re-engagement. Chinangwa chavo chiri chekuti kuuye mainvestor nyika yedu iwane mari. Vachingopedza kutaura vaBiti vakabva vapindura vakati we will make sure Zimbabwe government will not get a penny in the event that ZANUPF ndoyahwina. MaCitizens vakangofunga kuti pamwe tichashaya mari iZANUPF kana kuti igovernment ivo maCitizens zvichavanakira. Now Citizens have realized kuti pakanzi paipai hurumende inofanira kushaya kana sendi ndokutotambura nenhamo yatakuwana iyi.
VaBiti varamba kuti ndivo vakakoka zvirango.
Hakuna muZimbabwe nane influence yakadaro pano pasi ende havafaniri kupatronize nyika dzekunze dzinofungwa dzinofungirwawo nemumwe munhu tichibadurowo zvake. So that's a very patronizing statement. Chakoza kukakamidzika munomo kuba kunoita varume veZANUPF kunozikamwa pasi rose. Chakodza kuti titambudzike munomo uroyi hunoita vakomana ava, utsinya hunoita nemamispolicies avo. So kana vachida kudemonstrata ngavanodemonstrata pamba yamunangagwa, kana vasingazivi adresi ndovapa adresi.
Vatiwo vamwe vanozviti veZimbabwe Concerned Citizens Forum ava vaswera vachitenderera pamba pavo zvakare nhasi.
Nhasi vauya netumota tudoko kamwe kaMazda kamwe kaToyota kegrey kamwe kankareka tomazuva ano tokuJapan pano nezuro ndo pavakauya nechihainolori.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vachiri kuferefeta nyaya yekuti pane vari kuda kunovaka misasa padzimba dzevatungamiri vebato reMDC ava.
Ndichacheka ndichatarisa nemapurisa vari paground zviri kufamba sei.
Asi mutedzeri wemutauriri webato reMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti bato ravo riri kubatwa semubvandiripo nehurumende.
Serimeri dzaita jakafiri mapurisa aita kunge apindwa kunge anwa chiwiroiro chaivocho kana kuti mudzepete vachityisidzira vanhu veSt Mary's. Hatisikuziva kuti inyaya iyeyi vari kutirita MDC seterrorist organization. Hatisikuziva kuti MDC bato chairo rinozivikanwa pamutemo rakamirirwa muparamende rine makanzuro akawanda rinoonda raana macancels 28 out of 32. Asi hamheno honde yaitwa nemapurisa muSt Mary's inenge inotoratidza kuti Zimbabwe yapolice state. Tikushaya kuziva kuti kutyisidzirwa nokuvhundisirwa kwavanhu kuri kubva kupi. Asi tinofungira zvine chekuita nenyaya yekuti isu seMDC takataura kuti 2020 gore reaction.
muteedzeri wegurukotare zvekuburitswa kwemashoko vaenergy Mutodi vanoti hapana anorambidzwa kuratidzira kana aine mvumo yemapurisa.
Isu sehurumende hatirambidzi vanhu vanoda kuita demonstration. Vangava vanoda kuita demonstration papi, kana parwizi, kana pamuti, kana paofisi yemutungamiri wenyika, kana paofisi yevatongi vemhosva. Hatinoda chete ndechekuti vanhu vange vachiita vatevere mutemo, vonotifaya mapurisa, vopiwa security, voita zvinhu zvavo murunyararo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri vehurumende yavo vakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi ivo vanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe mushure mekunge yatora minda kubva kuvachena ichipa vatema.